wanaso kuti bhiri kana richinge rabudirira unenge mutemo wakanaka nokuti ndozvaakuenderana nekutongwa kunoitawo dzimwe nyika pasi rese. Nyika zhinji dziri kubvisa mutongo wekuuraya vanhu. Vazhinji vanozonzi vaite life sentence kana kuti vatongerwe kugara muchirongo kana mujere kweupenyu hwese. Zvinopawo mukana avo vanenge vatongerwa mhosva idzi kuti vawane mukana wekuti vaite maappeals, nokuti tinoziva kuti mukutongwa kwedzimhosva umu kune vanhu vazhinji vanowanikwa vaine mhaka, vaine mhosva asi ivo vasina kudzipara. Saka kana vanhu vakanzi life sentence kana life in prison, pavanowana mukana wokuti pazowanawo kuti vakwanise kutaridza pachena kuti nyambisirwa handivo vanenge vakapara mhosva idzi. Asi kana vakangonzi ngavaurayiwe, kazhinji zvinozobuda kuti ngana uye haasi iye akauraya munhu kana kuti mhosva yaakatongerwa parufa haasi iye akaiita, apa anenge atofa. Tinoziva zvedu kuti zvinorwadza kune ava vanenge vakarasirwa nehama yavo, asi kana munhu atofa atofaka uye anenge akugarawo mujere achipikira mhosva dzake. Saka tinoona sokuti obvarariki bhiri rakanaka.
Tenzwe kuna vamuringai, munoti vamuringai?
Ini ndinoona kunge it's not a good idea, nokuti tinoona kuti kazhinji kana kusina maguardrails kana kuti repercussions pakuita zvimwe zvinhu, vamwe vanhu vanenge vachaita kunge varegererwa. Pane dzimweni dzenguva vanhu vanenge vachizonzi havana kupara mhosva iyi, asi netechnology mazuva ano inokwanisa kukind of classify kuti munhu uyu akaurayiwa zvakadii. Pane macases anenge ari difficult to discern, asi pane zvimwe zviri very blatant zvekuti munhu anouraya either murume wake womukadzi wake wahama yake woshamari yake, inini ndofunga kuti aiwa nongarira mberi ripo. Plus tine nyaya dzinodzokera kumashure munyika medu, nyaya yekukura hundi iya yekuti pane vanhu vaivhurwa matumbu vane nhumbu vachiurayirwa vana vavo nanamai vavo nemadzimai avo nechiichi. Saka ini ndinoona kunge mutemo uyu ngauramba uripo kuti udzivirire maheinous crimes in our society.
Vaguni matimi vanhu vanogona kuzourayiwa kana kutongerwa rufu iye asina kupara mhosva, iko kuine nzira dzokuti vanokwanisa kunanganidza nadzo kuti ndiani akapara mhosva asati aurayiwa?
Nzira idzi dzemuenzaniso muno muamerica nzira dziriko idzodzo, asi kunyange pari nhasi kune vanhu vari kunzi vane mhosva ivo vasina, vozosunungurwa nemurawo zvazoonekwa pamberi apa. Ndoda kuti ndidzokere kuti vanhu vanzwisise kuti zvataurwa navamuringai zvedeterence kana kuti vanhu vatye kuti kune mhosva. Hakuna nyika yati yamborega kupondwa kwevanhu nekuti pane deterence kana kuti pane mutemo unoti vanhu vanourayiwa. Saka mutemo uripo izvinoizvi muzimbabwe unoti munhu ngaaurayiwa, asi handisi kumborambidza kuti vanhu vaurayiwa. Vanhu vari kungourayiwa, mutemo uyo uripo. Kana makamuuraya hazviite kuti mudzimai aurayiwa adzoke. Mauraya vanhu vaviri hazvina zvabatsira, tomboti vane vana vanosara vari nherera. Chinobatsira ndechekuti munhu apara mhosva ngaapike jere agare mutirongo kusvika Mwari amutora achipikira mhosva yaakaita.
Vamuringai, hanzi munouraya nemunhu asina kupara mhosva mozosara maakuona iye afa kuti aiwa akanga asina kupara mhosva?
Toziva kuti kare vaikurumidza kunge vauraya vanhu ava, asi mazuva ano tikuona munhu anogara 20 years achiexhausta maavenues ese ekuti haana kupara mhosva, kuunza vamwe vatongi vanenge vachiona kana kunzvera nyaya idzodzo, kuita vanhu vanenge vakati wandei vanoassesa kuti situation yakamira sei. Saka zviri kuitika kumba, tiri kuona kumakorokoza vanhu vari kuchekwa nemabhemba, vanhu vane mawitness. Saka munhu iye chaari kugarira mujeri chii? Nokuti haana kukoshedzawo upenyu hwemumwe munhu hwaacheka ipapo. Akauraya munhu ngaangozororawo naMwari ozonochaja kuti akamira sei.
Vagoni, munhu anogona kuuraya munhu achiziva kuti hakuisina mutongo werufu, hamuoni here zvichizoita kuti vanhu vatowedzera nyaya dzekupondana idzi?
Panogonakiswa mhiko kana kuti zviga zvekuti kana munhu achinge atongerwa kunzi auraya munhu zviri pachena, matare anogona kuti ngaagare mujere upenyu hwake hese without a possibility of parole, kana kuti awane mukana wekuzoburiswa, kana kuti mukuru wenyika azowana mukana wekuburisa mhondi idzodzo. Zvinogona kubviswa izvozvo. Nyaya yambotaurwa navamuringai inyaya yakakosha zvikuru, yavada kupinza nyaya yezvinhu zvakaitika kare inosanganisira zvegukura hundi and so forth. Asi sezvezvi taakusvika 40 years after gukura hundi, handione kuti pane munhu achasungwa achigonzi ngaasire mutirongo nenyaya yekuti kwakaitika gukura hundi.
vamuringa itipete chirongwa kurudziro iri kuitwa kana nemasangano akatasana United Nations ndeyekuti mutongo werufu uraswe asi moda kuramba makasungirira nyika kumakore agochanembe
ndikunzwisisa zvotaura namukoma wangu vagoni kuti hanzi hapana zvokubatsira but tikuziva kuti kwedu kunyika especially zviri kukonzeresa mamurder nezvakadaro daro zvii zvakati wandei zvinosanganisa economy nekushaya kwekwemabasa and all this other stuff nemakorokoza nezvakadaro totaura ine society iri kunyatsofunctiona zviri perfect zvinodikana ndezvekuti kana pane death penalty it's a deterrence kune vanhu vakawanda tinotoziva kutoti pakaregerwa kusungirirwa mutemo iyoyo zvinenge zvichatozorudunuka ina society vanhu vakatanga ngourayana zvisina basa.